Vamwe vabereki vakaita samai koleta masukume emuHarare vati vaswera vachimhanya mhanya kubhadhara mari dzechikoro nekutenga mainifomu nezvimwe zvakanzi zviri kudiwa nezvikoro zvinoshandiswa mukudzivirira kuti vana vavo vasabatwe nechirwere cheCOVID-19 zvakaita semamaski nemishonga yekushambidza maoko kana kuti masanitizer. Amai masukume vati zvinovarwadza kuti zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari dzedzidzo asi vadzidzisi vasimo muzvikoro.
Mangwana ndine mwana ari kudzokera kuchikoro kuboarding school sekutaura kwakaitwa nehurumende, asi maticha ari kunzi ari pastrike. Mukatarisa izvezvi, takabhadhara mafizi evana vechikoro, mwana oenda kuchikoro asi haasi kunodzidza. Ndopai pekuti vana vanenge vakungoita zvisina basa pachikoro nokuti maticha anenge asiri kudzidzisa vana. Saka vana vari kuenderei kuchikoro kana vadzidzisi vari pastrike?
Mumwe mubereki ane mwana akatarisirwa kudzokera kuchikoro mangwana, amai Gaudensia Matsika, vatiwo hurumende haina kubuda pachena panyaya yekuti zvimwe zvikoro zvaishandiswa semaquarantine centers zvakashambidzwa here vana vasati vadzokera kuzvikoro.
Ndine concern nenyaya yezvikoro zvevana vedu zvanga zvakaitwa maquarantine center. Saka chekubvunza ndechekuti nzvimbo idzi dzakagadziriswa here, nekuti tine vana like vari kumagrade 5 grade 6 vari pa1 school but yanga iri quarantine center nguva yeCOVID. Uyezve vana ava zvamadhisaidha enyu kana kuti hurumende zvayadhisaidha kuti vana vakudzokera kuzvikoro zvakagadziriswa papi? Nekuti mwana wangu inini ane 11 years handiri kupedza kuti aswera akapfeka maski.
Zvichakadai, mutungamiri wesangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera muzvikoro kunoita basa ravo sezvo vachiti mari yavari kutambiriswa nehurumende haicharevi chinhu.
Chinopa chete kuti vavarayiridzi vakwanise kunge vachidzokera kuzvikoro kunge hurumende yapamidzirawo mari dzavanotambira uyezve yakoshesa upenyu hwavo yatinoti pachirungu health and safety. Naizvozvo varayiridzi vanenge vasi muzvikoro kubva musi womuvhuro zvichienda mberi sezvavanga vasingori muzvikoro kubva musi wa28.
Mutauriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaNation Mudzitirwa vati vadzidzisi vari kutarisirwa pasi nehurumende.
Mari yedu yatiri kutambira ndo iri pasi kuvashandi vose vehurumende. Tikatarisa maqualification neexperience yevarayiridzi imwe inenge iri pamusoro zvikuru pane vamwe vashandi vehurumende, asi takutarisa pamuhuro yevarayiridzi ndiyo inenge iri pasi. Zvinova zvinotishungurudza nekuti tikatarisa basa ratinoisa risu revarayiridzi tisu backbone yeikonomi kana kuti nyika ndezvose, sezvo tichisupply labor kueach and every sector.
Zvichakadai vazhou vayambira vabereki kuti varegedze kutumira vana vavo kuzvikoro vasazoyeuka bako vanayiwa sezvo vachiti hakuna anenge akatarisa vana vavo.
Hazvibatsiri kuti mutumire vana venyu kuzvikoro kusina varayiridzi. Maministry officials anga achifamba muzvikoro vhiki rose rino vachishaya varayiridzi, pamwe vachitoshayawo navakuru vezvikoro. Saka zvingakarinamadza kuti varayiridzi vangozowanikwa vavako nemande neimwe miracle. Mamiracles, madays emamiracles akaguma nguva yana Mozisi. Iko zvino hava mashoma.
Vadzidzisi vanoti vanoda kutambiriswa mari yekunze inosvika mazana 500 emadhora ekuAmerica vachitiona ivo havachakwanisi kuendesa vana vavo kuzvikoro. Masangano evarayiridzi svondo rino akanyorera mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa gwaro achitaura nhona dzevarayiridzi. Gurukota rinoona nezvedzidzo vaKen Matema vati tisavabvunze mibvunzo nhando vasati vadzima runhare rwavo. Patanga tavabvunza kuti matanho ati ari kutorwa nehurumende panhona dzevabereki nevarayiridzi idzi, asi pavaitora mashoko avo emamiriro akaita zvino munyika nemusi wechina, vamunangagwa vakati hurumende yavo iri kuedza nepainogona napo kugadzirisa nhona dzevashandi vehurumende avo vanosanganisira varayiridzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.